chinhu chekutanga ndechekuti semasangano akazvimirira oga hatisiri vanhu vanoda lawlessness kana kuti varipo kuti nyika isave neupfongi hwemutemo. Tinokurudzira chaizvo kuti nyika ive pasi pemutemo. Asi zviri kuitika muZimbabwe ndezvekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekuvhara nzvimbo inoshandira masangano akazvimirira oga. Avo vari kunzi vanofanira kuti varejiste kana vachipinda mumarural district councils, vanofanira kuti vange vakanyoresa kunana district coordinator. Ende tinoziva zvekare kuti patinoedza kuti tinoregister tinonzi tinyore thesis, ende kazhinji kacho havatobvumi kuti uregister. Saka chinangwa chacho ndechekuti CSO asa operate munzvimbo dziri kusangana nematambudziko emhirishonga zvikuru sezvematongerwo enyika. Ende totarisawo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa 2 weeks ago vanga vachitaura vari kugokwe vachiudza vatsigiri vavo kuti munofanira kungwarira maNGO kana vachiuya kuno nekuti maagents eregime change, saka munofanira kudefenda nzvimbo yenyu. Zvinhu zvakadaro zvobatanidzwa nemitemo iri kuiswa yekunzi Patriotic Bill, PVO Act, zvinhu zvinoita kuti yatingati criminalization yemasangano akazvimirira oga zvinokwanisa kuti upenyu hwedu hupinzwe munjodzi.
Vadzikiti, pindai utinzwe.
Chekutanga ndoda kutaura kuti ndine kushuva kukuru kukuru kwazvo nekurasikirwa kwatakaitwa navadhi vamazinga. Ndinozwa kubatikana zvikuru, zvinoti mhuri yavo ngaichende inotarire vaazorodzwe nashe mukuchema kwavari kuita ikoko. Zvinotiese panguva ino sevahe mhuri yeZimbabwe iyo kuchema vadhi vamazinga. Ndichibva ndada kuti ndipinde mukati menyaya yedu. Nyaya iripo yakatarisana zvikuru nePVO Act and the Patriotic Bill vakanangana nekutarisa maprivate voluntary organizations. Riripo pakuchengetedza avo vari kutema mari nezita reZimbabwe neavo vari kubvisa mari vachiti iri kuya munyika yeZimbabwe nezvinangwa zvavanenge vakatara. Panofanira kuva neguideline yatinoziva tose kuti kana iri organization inofanenge inenge ine maobjectives nemaends nemission statement yayo, izvozvo zvofanira kunge zvichiongororwa zvichitariswa kuti zviri necessary here paenvironment yavanoda kuti vaoparitire vacho. Dambudziko riripo nderekuti pane kakuzoitika kanga kakuitika kumashure uko kwatinoziva tose, nekuti kwanga kwava kuti zvimwe zvinouya zvakawandiswa kunzaiwa kuda kubatsira vanhu vemuchimarimani. Pedzezvo zvaakuiswa tumapepa mukati pemapato enyika kuti kaukaipao tokavhura dzimwe dzingopada vakuti vanakane karedhio kari kubatabata dzimwe dzingova masaisai asingatenderwi kungachibatika munyika yeZimbabwe. Saka izvozvo zvinokonzera kuti sehurumende inge ichikwanisa kuti dzika mutemo unochengetedzawo maeven airspace yenyika, unochengetedzawo zvakare even mabatirwo maorganizationsvanoti anenge achipuhwa marika.
Maguu, pindurai zviri kutaurwa navadzikiti.
Uku kumbunyikidza kodzero dzevanhu kudzokera kumashure kubva paunity yatakaona muna November 2017 pakabatana vane veZimbabwe, ruling party, opposition, civil society, vachiti taakuda kudrawa line in the sand kuti zvanga zvichiitika kumashure kwese uko zvapera, taakuda a new dispensation, a new democratic dispensation. Saka vamunangagwa tingati va backslider kana tishandisa language yereligion, munhu adzokera kumashure aakutodarika udzvaniriri hwavamugabe, nekuti vamugabe pavanga varipo bhili raitaurwa nezvaro asi harina kubvira rakambopaswa kuita mutemo.
Vadziki, tichingoti gaga muchipindura ipapo, hanzi vamunangagwa vadzosera nyika kumashure.
Vamunangagwa haana kudzokera kumashure asi vari kusimbaradza mutemo wenyika, nekuti tinorarama by the rule of law and my acts, they go through parliament, they go through my consultations,